Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 25/2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi musangano we World Economic Forum wange uchitwa ku Davos Switzerland rondorino usvika kumagumo veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yava Donald Trump Vamwe vagari mumatunhu vari kufarira chirongwa cheJudicial Service Commission JSC chekuisa matare mumaguta madiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weWorld Economic Forum wange uchitwa kuDavos, Switzerland Shondorino, wakapera nezuro pachibuda zvisungo zvinonangana nenyaya dzeunyanzvi weuchenjeri wechizvino-zvino artificial intelligence kusagadzikana kwemamwe matunhu nekuda kwehondo kuvandudzwa kwezvemabhizimisi nezvimwe gurukota rezveupfumi vamutole ncube vanoti Zimbabwe yaisimbisa nyaya dzezvicherwa kudyarwa kwemari nekudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzekutenga nekutengeserana Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda zvizhinji zvacho zvichitengeswa kunze zvisina kuvandudzwa kuita zvigadzirwa value addition mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa Center for Natural Resource Governance vafarai magowo kuti tinzwewo maonero avo
misangano iyi inokosha zvakanyanya nechikonzero chekuti panosangana vanhu vemabhizimisi vakuru vakuru mumabhizimisi kutiwo zvekare vatungamiri venyika dzakabudirira vanenge vachisangana ipapo inzvimbo yekuti panenge pachitaurwa maideas yekuti mabhizimisi nenyika dzakabudirira dzakazvifambisa sei saka mukana mukuru chaizvo
saka inenge ichibatsira nenzira dzipi
musangano uyu unobatsira nyika dzine chiono uye dzine shungu yebudiriro vanhu vakaita sana vamutuli nube vanhu vanenge vari pazororo havasiri vanhu vekuti vane shungu yekuda kuona nyika ichienda mberi nekuti mukazvitarisa iko zvinezvi vane makore anodarika manomwe vari Minister of Finance nyika isina currency ivo kana vachifamba vanenge vachishandisa maus dollar saka munhu anorarama kumars haatori haatonzwisisi kuti vana vemuZimbabwe vari kurarama sei pari zvino
titarisewo donzvo ranga richifambwa naro pamusangano wegore rino rodzidzisawo zvipi kunyika
donzvo regore rino rekuti collaboration for the intelligent edge idonzvo riri kutarisa kukosha kwekubatana kuzvidzana kuti tikunde matambudziko akawanda ari kusangana nenyika yedu yanhasi the world matambudziko iwavo anosanganisa makakatanwa kana kuti kusawirirana ari kusanganisa climate change kusanganisa kuzvidzana panyaya dzekutengeserana nyaya dzemakarenzi kushayiwa simba nezvimwe zvakawanda zvekungoita kuti vanhu vazhinji pasi rose vatambure.
SeZimbabwe ndezvipiwo zvavanodzoka nazvo kubva kumusangano uyu?
SeZimbabwe hapana chatiri kuwana. Vamuturi nyube vanenge vari paholiday nevavanenge vaenda navo. Dai vanga vari vamwe vaituma ambassador weZimbabwe kuSwitzerland kana kunyika dzekuEurope ikoko achinomirira nyika. Kubva zvavakatanga kuenda kuDavos kubva muna 2018 kana vakabvunzwa kuti chii chamambo uyo nacho chamunoti ichi ndochakabuda kuDavos chashandura upenyu hwevana veZimbabwe kana district yakati. Kana vachida kutaura chokwadi handifungi kuti vane kana chimwe chete chavanodoma.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari paRunare kuHarare neStudio 7. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvino muAmerica muhurumende itsva yavaDonald Trump. VaTrump vakasaina mirairo executive orders makumi maviri nematanhatu pazuva ravo rekutanga muhofisi. Mirairo mizhinji yavakamisa yakasainwawo nevakasiya chigaro vaJoe Biden. Nyaya dzavaitarisisa dzinosanganisira kuenzaniswa kwemarudzi, rusarura rwevarume, kushanduka kwemamiriro ekunze, zvinotarisirwa kune vanogadzwa muzvigaro zvematongerwo enyika, kutama uye mutengo wezvinodhaka nezvimwe. Mimwe yemitemo yakasainwa iri kupikiswa kumatare dzimhosva kune mamwe matunhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mufundisi Fortunate Hove Cooper vanotungamirira sangano reConcerned Families kuCalifornia muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sevanhu vezvemweya tinoramba tichinamata nokuti kana aiswa pachigaro naMwari anotodawo nyasha dzekuti atungamirire vanhu vaMwari uye kuti avewo nemoyo unenge wakanyorovera kune vanotambudzika. Kuna vazhinji vari munyika muno vakauya kuzotsvaga ndaramo, vanoomerwa neupenyu nokuti zvimwe zvinhu zvavo zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvemapepa, kuti pamwe zvigadziriswe nengoni kuti vanhu vagokwanisa kuva vanorarama nokuoma kwakaita upenyu nguva ino.
Tinoona zvakare imi muri pedo nenzvimbo iya imomo muCalifornia kwatakaona kune moto. Zvamira sei pari zvino uye zvesangano renyu rinoshanda sei panyaya dzakadai?
Zviri kunetsa. Vakapfirwa munguva yapfuura vari kutanga kuti vachigadzirisa kunoona dzimba nokugadzirisa vana pazvikoro kuona kuti upenyu hwoenderera mberi sei. Saka vanoda rubatsiro, ndopatinenge takamirawo semasangano kuti tibatsire isu veConcerned Family. Asizve kwakaputika umwe moto munonzi kuHemet kupadyo nekwatinogara. Mhepo yakasimuka chaizvo, saka kwakatanga futi mumwe moto unonzi Hughes Fire kudhuze nokukastake Lake uku kwapakati peCalifornia uchikwidza kumusoro kuenda kuSan Francisco. Saka zvinhu hasati zvagadzikana kana mhepo idzi dzichiramba dzichisumuka kwakaoma zvakwakaita.
Pakadai imi sesangano reConcerned Family munobatsira sei?
Zviri kuitika ndezvokuti kune vanhu vanotiziva kuti tinobatsira nezvekudya nezvekupfeka. Saka vanenge vachititumira kuti kuna mufundisi, kune mhuri yakadai vari mumotel, havachina petro yemotikari, havana mari, vanoda kubatsirwa nemari, vamwe vacho vari kuda zvipfeko. Saka tine tichiedza kuvatsvaga pavari tichivabatsira, kana tinovati kana muchikwanisa huyai tozokubatsirai nepetro yekudzokera nezvipfeko nezvamuri kuda. Saka ndozvatiri kuita iko zvino.
Imi shuwiro yenyu ndeyei pasi peutongi hutsva uyu hwavaDonald Trump?
Shuviro yangu ndiyo kuti kuve nokugadzikana muno munyika, utungamiriri hwavo huve utungamiriri unobatanidza vanhu uye unoita kuti vanhu zvishuwo zvavowo zvizadziswe vagadzikane, nokuti vanhu vanoda kuvaka upenyu hwavo munzvimbo yakagadzikana. Saka ndo zvinhu zvandinoshuvira nokunamatira.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Isu tine website inonzi theconcernedfamily.org. vanogona kutiwana ipapo kana Facebook. Tine Facebook page inonzi Concerned Family.
Avo vanga vari mufundisi Fortunate Hove Cooper vanotungamirira sangano reConcerned Families kuCalifornia vari paRunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. vamwe vagare mumatunhu vari kufarira chirongwa cheJudicial Service Commission JSC chekuisa matare mumaguta madiki nekuwedzera nzvimbo dzinoendwa kunogarwa matare kana kuti circuit courts. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kufara nechirongwa ichi ndivanezibeti rangwe vanogara kumutora shanga mudunhu remashonaland wares vati kuiswa kwedare ramajor street mubhange kwavarerutsira sezvo vaifamba kuenda kuchinhoyi kwavatikure.
Zvakanaka zvakaitwa nevematare kuisa koti yemubhangeti nekuti kuchinhoyi kwaive kure. Vanhu vaishandisa mari yakawanda yetransport kuenda muchinhoyi, izvo zvaizovadhurira.
Varangwe vanoti vanofarawo kuti dare repamusoro rehigh court rave muchinhoyi sezvo vagari vemudunhu remashonaland west vaimanikidzwa kuenda kuHarare.
Izvi zvakanaka nekuti dare rehigh court rave muchinhoyi, vanhu vachaende kuHarare kuappeal kuhigh court. Vanhu vaimanikidzwa kuenda kuHarare izvo zvaivadyira mari yakawanda yetransport.
Mumwe mugari wekudarwin joe vatimoti chari vanoti kuunza dare ramajor street kubhanget zvichaita kuti vakawanda vasiri kufara nemitongo yemadzishe vakwanise kukwidza nyaya dzavo. Gweta norwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai nevanasikana vachishanda neZimbabwe Women's Lawyers Association kana kuti Zwala amai Sepi Ndlovu vanoti JSC inofanirwa kuramba ichiwedzera nzvimbo dzinogarwa nematare.
Nyaya yemasecond court tine tingotara nyaya yekudecentralize kuti macourt ange ari easily available for everyone so that we ensure kuti there is access to justice.
Amai Ndlovu vanoti muenzaniso wedare ramajor street rinobva kubhindura richienda mudunhu diki rembire kumashonaland central. Vachitaura mashoko avo muchinhoyi, masvondo maviri adarika pakuvhurwa kwedare rehigh court mutevedzeri wemukuru wevatongi vehigh court kana kuti deputy president of judges of the high court Justice Garainesu Mawadze vanoti kuvhurwa kwedare remagistrate kubhanget kuchaita kuti nyaya dzakawanda dzikurumidzwe kupera uye zvichaderedza uwandu hwenyaya dzinenge dzoenda kudare remuchinhoyi. Mudunhu remashonaland west dare ramajistrate rinoendawo kunzvimbo dzakaita semurombedzi kwazvimba nekumhangura kumakonde. Asi mumwe mugari wekumhangura vaangelbert samuriwo vanoti kunyange danho rekuendesa matare kuvanhu rakanaka, vatongi vacho vanofanirwa kugara vachichinjwa kudzivirira uori.
Zvakanakawo kuti matare anga achiunzwa kune vanhu kutiwo makosti evanhu ekuti vasazonyanya kuvevesa kuti vaende kune mamwe manzvimbo dziri kure kuti vachinge vachiatendawo machiri makosti acho.
Vachipindura mibvunzo yedu padandemutande reWhatsApp, mutauriri weJSC vaDaniel Nemkuyu vanoti idonzo rebazi ravo kuti nyaya dzimhangarwe nekutongwa nekukurumidza nekuti kunonoka kutongwa kwenyaya kunyimwa kodzero. Zvichakadaro, mukuru wematare vaLuke Malava vakaudza Judicial Service Commission kuti inofanirwa kudzidzisa madzishe kutonga nyaya zvakanaka. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakabva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights zvichitevera mhosva iri kupomerwa Ishe Nyamaropa yekutuka mumwe munhu wavaitonga padare ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Tereri tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matiterera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanayo nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Mm-hmm. ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Muchanyara Cynthia Mukamuri, mutungamiri wesangano reSelf Help Development Foundation, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata munharaunda dzakasiyana siyana vachibatsira madzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu iri rakatanga rini uyezve rinobatsira sei madzimai nevanasikana vechidiki?
Sangano redu rinonzi Self Help Development Foundation rakafungwa mu1963 nemufundisi wainzi Brother Francis Wadlove, achiona kutambudzika kwaiita madzimai aiuya kukereke aine urombo asingakwanisi kuzviriritira uye vana vachitambudzika makufi. Rikatanga riri nyaya yekuunganidza mari zvishoma nezvishoma vachinoita kuna mufundisi uyeye, kana voida mari vonhupidzowa. Asi over the years, kana kune kufamba kwenguva, Self Help Development Foundation yakazovandudzika kuva sangano rinomiririra zvido zvamadzimai nevana vechidiki.
Pari zvino sangano renyu rinoshanda munharaunda dzipi?
Sangano redu rinoshanda mumadistricts reZimbabwe 40 muma10 provinces ese, zvichishanda nemadzimai nevechidiki muZimbabwe muno.
Pamabasa amunobatsira nawo munenge muchiita chii nechii nemadzimai aya?
Mabasa atinoita nemadzimai aya nevechidiki seitireva kunoita zita redu kuti Self Help, kureva kuti tinobatsira madzimai nevechidiki kuti vazvibatsirewo pazvinhu zvavanoda muupenyu hwavo zveraramo, kuunza funduso, kuenderera mberi nedzidzo, kuinda muutungamiri, kune zveutano nekuzvimiririra pakodzero dzavo yanenge ati advocacy. Uyewo tinokurudzira vechidiki kuti vasaita kumitoriro nezvinodhaka, kuti vasiyane mabasa iwayo, votaurirana zvingaita kuti vabve ikoko, sokuti vari kumaridhevha vanoda zvekurima, sovaisira magirinhausi nekuvaisira magadheni ane zviborani zvinotora moto wezuva zvesola. Hatiuyi tichidhikiteta kuti ngatidai ngatidai. Mibato yamaoko iyoyi imwe yacho yatinoita namadzimai inofanana nemikando muZimbabwe muno mese. Self Help Development Foundation inotozivika nekuda kwemikando, nekuti ndicho chimwe chikuru yandingati mudongoza weorganization yedu. Madzimai anoita mikando, mikando yemari, mikando yemagrosari, mikando yembeu, mikando yemubhedha, mikando ita zvine yapamhamo yepamusoro zvekuti vakutendera nawo kunyange nemombe nemishina nemasola zvekugadzira zvinoedza mukati medzimba dzavo.
Zvirongwa zvamuri kuita izvi zviri kutambirwa sei munharaunda dzamuri kushanda?
Nharaunda dzatiri kushanda dzinofara zvisingaiti, nekuti isu hatingodzidzisi nemuromo tofuratira, tingopa ruzivo chete. Tinopa ruzivo nezvinobatsika zvekuti vanosara vachirarama kunyange isu tikazobuda mumadistricts iwaya, vamwe vacho vakanotora kambi yatinenge tinayo vanozosara vachirarama mikando ichienderera mberi, upfumi huchichekechera mukati menharaunda. Vanobika, vanobheka, vanosona, zvese izvozvozvo zvatorarama kune mamwe madistricts ane fadhimiri yakatopera ari kutoramba achiita izvozvo. Zviri kutambirwa chaizvo zvokuti madzimai emunharaunda anofara nekuti vana vaakuita zvinobatsika zvinopa upenyu kuburikidza nekurima nekutengesa nekuita zvimwe zvavanoshuvira zvavanoda. Isu tinodzidzisa maitirwo azvo, uyewo nefinancial literacy zvatingati kubatwa kwemari, kumarketing, kutengesa uye kubranda zvinhu zvavo. Pari zvino takwanisa kuita magadio dicenicenders kuganda district nekubhuyera tati kuvaka midhuri, asi vari kutorenda pano midhuri yekuti vaite magadio dicenicenders. Vakatotanga kupakedza zvinhu zvavanogadzira zvavo munharaunda imomo, inenge misisa sagare zvinyore mongara mafunde kugadzira sipo nezvekufutisa namafuta, vachibranda vachiita malebho nezita ravo vachitengesera munharaunda imomo. Uye vanosana mainifomu vamwe vacho vatova kutangira kusorera zvikoro zvakavakomberedza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tino gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nezvedano rakatorwa naChief Justice Luke Malaba rekukurudzira Judicial Service Commission kuti inge ichitraina kana kudzidzisa madzimambo nemachinda kutongwa kwenyaya dzinopinda mumatare avo sezvo tiziva kuti vakutongawo mhosva dzakasiyana siyana munharaunda dzavagere vachikurudzirwawo kuti vange vachiremekedza vanhu vanouya kumatare kwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Mambo Nembire vekuMount Darwin kumashandaland central vaClement Nembire. Ndogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Changamire Nembire.
Kazwai vajonga kandemiri, kazwai muri Zimbabwe. Demu risinga rodzwe vajonga kandemiri, rinyatsotema, ndotaura pfungwa. Kwete demo rukutema, chita siri zvasinga kutaura demo. Uyezve mavhiri emotokari, akasaramba achitariswa mweya kuti wakakwana here, unogona kupinda munjoni. Naizvozvo dzidziso inofanira kuramba ichienderera mberi chaizvo. Kuti madzimambo vave neruzivo zvikuru sei kunyaya yemitemo yenyika yedu nenyaya dzekodzero dzevanhu mumatare.
Kune vamwe vane maonero yekuti madzimambo haana kudzidza zvokuti vangakwanisa kunga vachibata matare. Munoti nemaonero aya?
Pfungwa dzangu dzinenge dzichiti madzimambo ngavarege kungonzi nokuti havana kufunda, vongoramba vachipakurirwa pfungwa. Yandingati pachirungu passive recipients. Kune madzimambo vatinoziva vane ma PhD, vane ma masters, vakadzidzawo, vamwe maloya. Ivo vanhu vakanzverwawo pfungwa dzavo, votorwa nekuti vari mujudicial nechakare votorwa, vogarwa pasi kunzi aiwa, iwewe unonotaura nezvakati uchidzidzisawo madzimambo. Panze pokuti titorerwe vana vadiki vari kubva kumayunivhesiti vasina zvavanonyatsoziva nenyaya dzetsika dzechivanhu uye tsika dzepasi chigare, izvozvo zvinogona kukompromisa nyaya dzematare kuti dzisafambe zvakanaka. Vashoma vanotambira kuti mambo ano ruzivo. Vazhinji vanofunga kuti kana wakangonzi mambo hauna ruzivo, kana wakangonzi mambo uri munhu wekuti tambira chete zvatinenge takupa isisu. Zvinove zvinhu zvisina kunyatsoti twasanukei pakurarama. Kune madzimambo mazhinji maprovhinsi zvedu vaigonwa kutsvagwa ivavo nejudiciary service commission. Tobatanawo kana kuti vobatanawo nemajaji kana kuti nemamajistrate nemaregional magistrate kana nemaprofesa mukunzvera nemukutaura nyaya dzekuti madzimambo vanobata sei nyaya dzomumatare mavo. Zvikura commission yejudiciary kusaziva zvangu nokuti inini handisi mutauriri yaidawo kunge ina mambo kana madzimambo mairi vanomirawo vachitaura nyaya dzeumambo imomo mukomishoni iyoyo. Sekutaura kwandazvoita ipapa zvinove zvinhu zvinotinakira chaizvo.
Tinoonawo Mambo Nembire mune zvimwe zviitiko. Mamwe madzimambo achitodaidzwa kunomirawo pamberi pematare vachinzi vatsanangure kuti vakatonga sei mhosva dzavanenge vazokwirirwa nevanhu vavanenge vatonga vachiripisa kumatare kwavo. Munoti nezviitiko zvakadai?
Vajonga, zvinhu zvakadaro hazvinyatsofamba zvakanaka nokuti kana ndapa judgment inini zvaakumutongwi kuti iye achikwikwidza kubudikidza nekodzero dzake. Kwete kuti inini ndinoendera kunopa umbowo kuti nyaya iyi ndakaitonga sei nokuti handisandaona magistrate kana jaji achinzi izvo mutongo wawapa wokuti munhu afe chiuya utitaurire kuti wakautonga sei. Izvozvo hazvinyatsoita, zvinosiya institution yeumambo yakareruka nokuti tinoda kukoshesa chimiro nehunhu hweumambo. Chimiro chemunhu hweumambo chakakosha zvikuru, dignity yeinstitution nedignity yeumambo. Izvozvo zvinofanira kuremekedzwa zvikuru.
Aiwa, tinotenda zvikuru Changamire Nembire. Manga makateerera kuhurukuro yataita naMambo Nembire vaClement Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Muchirongwa chedu chezve mitambo chesvondo rino tiri kurangarira muimbi akaita mukurumbira uyo akasvitsa makore mashanu kubva ashaya nemusi wechina 23 ndira Oliver Mutukudzi. Tukuwaka zwaruwa musuwa 22 Gunyana 1952 akashaya musuwa 23 ndira 2019 mushure mekunetse kanete ndere sugar diabetes kwenguwa ekareba. Tukuwa iwe muindi ane mkurumbira pasirese achihwira kodzero dzevanhu uyewo akange yava goodwill ambassador kwe sangano re UNICEF mudunhu rekuchamhembe kwe Africa. Mumashoko akatorwa ne Studio 7 muna 2017 pamusangano wehurumende ne committee inoona nezvemitambo nevaimbi. Tukuwa akakurudzira zira hurumende kuti iremekedze vaimbi nevanoita zvemitambo. Mumwe waakashanda naye Mono Mukundu anoti akashanda naTuku zvakanaka.
Ndakatangosana naOliver Mutukudzi February 2003 kusvika February 2007. Asi kubvira muna 2007 kusvika vashai ndaishanda navo part time, atinoti pachirungu part time yeye. Munhu aishandika naye zvikuru, munhu aifara pakubhadhara, aibhadhara zvakanaka zvikuru. Ini ndozvakatokonzera kuti ndotokwanisa kutotenga studio kunove kwandiri kutoshanda izvi.
Mumwezve waimba naye Mary Bell anoti akadzidza zvakawanda kuna Tuku.
Ndakashanda navamutukudzi. I do cherish every memories which are so many. Kuti nditaure kana kuti wani chete akawandisa. He was one of the biggest artists, but he was very humble. Vamutukudzi waitenga mabands nemukaka, you know, it's one which itenga machikeni. Waisambofunga kuti munhu ane zvinhu zvake.
What shall we do? What shall we do?
Kwakasiya vakamuzinda wepakare paya waibatsira vechidiki nevari kusimukira mune zvemagitare vakadzidzisa nekusimudzira vaimbi vakawanda. Mumwe wevechidiki ava ndiBernard Betera uyo anotonzi nevazhinji akatora ruoko rwaTuku.
Ndiri mudzidziswi na the late Oliver Dr. Tuku Mutukudzi. Ndiri mwana wavo magitare. Mutukudzi ndinovarangarira zvakanyanya. Vakanga vari munhu anoda munhu wese. Vakanga ari munhu anoda nyika yavo. Vakanga ari munhu anoda kontinendi yavo tiri vaAfrica.
Tuku akakurira kumusha weHighfields kuHarare, akatanga kuimba mugore ra1977 nechikwata cheThe Wagon Wheels chaivewo nevamwe vaimbi vakaita sana Thomas Mapfumo naJames Chimombe. Akaburitsa damba refu rekutanga muna 1978 rainzi ndipeiwo zano, akazobura rekupedzisira muna 2018 rainzi hanyinga concern. Muna 2012 akabura damba refu rainzi Sarawoga mushure mekurasikirwa nemwanakomana uyo aisimukirawo mumagitare Sam Mutukudzi. Mumwe mwana wake Selma Mutukudzi achiri kuimba nanhasi. Chero papera makore mashanu Oliver atisiya murongo yake nenhaka yaakasiya mune zvemagitare ichiri kurangarirwa nevakawanda.
Kana usati wabududza hausati wabuda, kungobududza chete hazvirevi wabuda, hausati wabuda.
Kuimba kunodakadza kubva kuna Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musangano weWorld Economic Forum wange uchiitwa kuDavos, Switzerland svondo rino wosvika kumagumo. Veruzhinji votarisa kuona mafambiro achaita zvinhu muAmerica muhurumende itsva yavaDonald Trump. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Thank you.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 sivandlela 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Inkokheli zamazwe omhlaba zikhuthaza ukuthi kuthuthukiswe ubuchwepheshe be-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Abakubandla leZANU-PF labanye abakucelele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguSifucamfundo Wilson Ncube bafuna kuqale ngonhlolanja ukulungisa komthetho ozalawula umbuso kaMnangagwa. Baningi abakuphikisayo lokhu abakumabandla aphikisayo elibusayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi likhokhelwe nguMnangagwa kuphela? Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Joseph Schumer omele iphelandaba chabalala edalele ePhalamende ekubandla leZANU-PF.
iZANU-PF ilabo abantu abaningi abangathatha umbuso lowo kusukela kuma-vice presidents ethu ubaba uChiwenga kuloba uMohati kulo Mr. Chairman ubaba uMchinguri kulathi lathi sinogolide kulapha we are all ready to do that. So angiboni ukuthi kule ndinga yokuthi ukuthi abantu bebethukile akula third term ekuyakhulunywa anyway. Ungaba into zonezana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension ethwe zake but not third term. Third term is a given as a no. So I won't have a third term. Loving Kuruma de Konamina Sawami, you Kuruma the extension of this very term in a late term at Yokuida, this second term, we extend the 3 years with Gusalung Siswa, Logo Ounja, and the Oulung Siswa. So we need to get this thing right. She was the first. Would we not have a third term? Then kule ndoda extension kahle kuyini usiphetha kulapha ikomele siqalisele khona.
Ye nxa sizikhangela baba Golide siyabona ukuthi abantu abaningi bayakhuluma sibili ukuthi akhanye ngani abantu bezano vele abafuna ukuthi kube lomunye umuntu ongathutha nje athi sengikhona nxa kuzagcina kungena lebutho futhi selesithi hayi lokho abasakufuni. Akuyikhonapho nje khonokho Golide
njengoba ngishilo kwesikhathi iwesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho lempisi ekhona phakathi asambeni siyofika esikhathini sangibona ku-2028 singesabi lutho ilizwe lethu leli abakuZANU-PF yiphathi yabo abangeke uZANU-PF labo ukhetha kwabo asambeni siyofika singesabi umnyama ngoba vele ngawulayo impisi yangikhona. So akula term extension mina esengizivile mina into engiyenzile i-term extension le not its third term acquirement. So angazi ubana abantu kulapho kuyini esingawuzwisisiyo khonapho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
uZANU-PF kumbeni ngithe Zimbabwe kulabantu abaningi abakhephevu ukubana balithungameli ilizwe okungcono kakhulu ukudlula uMnangagwa. Ngitsho khona kuzani kulabantu esibaziyo amadoda alesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ubana yibo bodwa lokho kuthiwa ngesishona yibumbimbindoka. Yilo uhlupho olukhulu esilalo. Ungakhangela ama-vice president akhona asephelile behluleka lokuma kwesinye isikhathi even ilayo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufanele bana iseplazini layo ibona inyawuthi le ngqoloyi lomumbu kukhula kakuhle idlala namadonkwayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala lizwe ngendlela ebelibulela. So isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPF.
Ye, kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje ukukhanda ukuthi kuya ngapi so kudinga ngapi umuntu ongalibamba selizwe lezo.
Okuzimvuthu kakhulu yizana uPF. Isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni. Ungakhangela ilizwe livuthukile, imigwaqo ivuthukile, umnotho uvuthukile, sebevuthuzele opposition. Yonke into nje abayithintayo iyavuthuka. So kuvuthuke kakhulu khona pana eJongwe.
Lo ngumnumzana Fortune Lalaza olandeleza umbusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Izakhamizi zeGungwe zithi sezikhangelele impilo engcono kulandela ukulungisa kwedamu leGungwe eladabuka ngomnyaka ka-2016 eseligcwele amanzi. Zithi sezizasungula inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lemuli. Leli damu selichitha osekuthiye izakhamizi zilethemba lekusasa engcono. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Stengisiwe Ndlovu isakhamuzi seGungwe eMathabeleni South uthi bebethwele amagabha abuzayo phose kweminyaka elitshumi idamu labo lingabamba amanzi kodwa lonyaka ulethemba lokuthi impilo yakhe iza kuba ngcono ngoba uzavuselela izifande sakhe sokulima ethelezela.
Yonzima kakhulu ngoba engasayenelisi lokuthenga ithuyela. Yona imali yokugayisa bengiyiswela. Lokusithengela indingeko zabomama bengisehluya kodwa lo nyaka ngethemba lokuthi kuza kuba ngcono. Ngizalima ingadi yami, ngizenzele imali, sidle labantu abami ukudla okwakha umzimba.
Amazwi la agcizelele njalo ngesinye isakhamuzi, umnumzana Bunolo Sfata, othi abasoze beswele amanzi njengalokho kwenzakale enyakenye. Okudalwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Damleli sesilethemba ukuthi hayi kumbeni izulu lingaqeda umnyaka owodwa lingananga amanzi silawo. Ngokwedamuleli hayi likhulu kakhulu laphana vele libe lilincinyane kathesi vele selilikhulu kakhulu ukuthi hayi siyabonga umsebenzi ka-MP, siyabonga umsebenzi kakansela, siyababonga nabonke ama-donors asincedayo o-community trust.
Umnumzana King Dube la uthi izifuyo lazo zikhangelelwe ukuba zizanatha amanzi edamuleli eliza kuba ngumthambo wempilo.
Isandla sikhona kathesi kumele sifakwe izingadi njani kuhlale kweluhlaza iGungwe ibuyele njengakuqala kwayo idamu lingaliguli kwakuyi-greenbelt tonke ayitholakala khonapho. So sesijabule kakhulu idamu lelikhona ukuthi libe khona, sijabule kakhulu ukuthi sisetshenze njalo selibamba amanzi selichitha inkomo zezifuyo zisele seziyanatha.
Idamu leGungwe ladabuka ngomnyaka ka-2016 kulandela ukuna kwezulu elikhulu livuthelelwe ngolwezi ngabe-JR Goddard Construction abengeze ubude bombundu. Bebeqhathwe ngabeGwanda Community Share Ownership Trust kuse njalo izakhamizi zentepe sezibhalele incwadi iziphatha amandla zenkampani yamaChina eGwanda Lithium Mine eGebha iLithium eManongola zicela ukuba zilungise ingxenye yomgwaqo osuke eGwanda usiya eManama osufile ngenxa yamaloli asebenzisa lo mgwaqo ethola ilithium. Umnumzana Collins Fando isakhamuzi sentepe uthi lo mgwaqo awusahambeki ngenxa yamagodi adalwa yilezi mota.
Thina-ke lapha umgwaqo silimele kakhulu ngalezi esingathi ngeze-environment ziyalimala kakhulu. Idust elapha iyesabisa, ipenda izihlahla, ipende utshani, ipende imizi yabantu. Umkhuhlane njengabo-silicosis uzabuya ama-TB azavela ngenxa yokuthi baphakanyiselwa uthuli olunzima. So sithi ngabasilungisele emgwaqo wethu, ngabasinike uncane silungise amakliniki lapho abantu bethu abazathi sebegula bayelatshwa khona. Asikholi ukuthi lokho esikukhalalayo yinto enzima kakhulu abangezi bayenze ngoba ngakathi bengenzi imali bebengasoze babuye ngendlela ngobuningi imoto zabe sizibona ngayo emini ebusuku akulasikhathi kungela lezi zimoto.
Imizamo yoxoxisana leziphathamandla zeGwanda Lithium Mine ngalolu daba iyehlule. kolunye udaba ekwana nota abafundi besikolo seDambashoko Primary lokhu befundela egcekeni kulandela ukuthathwa ngumoya kophahla lwezindlu zokufundela. Ukansila kawathu ekwana North uNkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungisa lesi sikolo.
Sikuselela ukuthi uphahla luyathengwa emalangeni ade ngikubona kusenzakala ukuthi abadala kathesi bakhipha nje amaplanka wona lana ngoba kwaphakama amazeni kwasala amaplanka, so amaplanka wona lana abengethwa sebuli.
Izakhamizi sezicela uncedo ukuze abantwana benelise ukuthapha kuhle ulwazi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngosuku lwakhe lwakuqala ngomvulo usayine iziqondiso ezingamachumi amabili lasithupha ezinenyibe zikhupha lezo ezasayinwa ngumongameli uMnumzana Joe Biden. UTrump ukhuphe iziqondiso ezingamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ezasayinwa nguBiden ezigoqela ezokuthuthukiswa kwamathuba abansundu labanye abalutshwana eMelika ukubandlululwa ngobulili, ukuguquka kwesimo somkhathi, ukungena kwele Melika kwabokuza kanye lentengo yemithi yokwelapha imikhuhlane efana lowechukela. Ezinye iziqondiso ezisayinwe nguTrump zigoqela ukuvikelwa komngcele weMelika leMexico, ukukhupha eleMelika kumhlanganiso World Health Organization, ukuphuca ubuzwe abantwana babokuza abangela maphepha lokunye. Ezinye izabelo seziphikisane leziqondiso lezi enkantolo. Sixoxa lolandela ezombusazi weMelika uMnumzana Washington Jamela ngokukhangelelwa ngemva kwensuku ezilikhulu eMelika liphansi kwahulumende kaTrump.
Ngabe Chicago besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo, besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo. Kodwa ke indaba ye-border ilungile vele, ama-border kumele asecure, abantu bangavunyelwa ukungena nje okungekho emthethweni. Njalo nokubasusa abantu abangekho emthethweni, bese as long as ukusetshenziswa umthetho wona lowo vele ukhona, inkinga mina kangiyiboni kangako. Noma nje ngingakholwa vele ukuthi bazobakhipha ngobunengi, ngoba njengoba sidala ukukhuluma nje ukuthi i-economy yelizwe iyabadinga labo bantu, benza imisebenzi eminingi engafunwa ngabantu lapha ikakhulu kwezokulima.
Sizwe uMnumzana Mthuli Ncube ongumphathintambo wezemali eZimbabwe ekhuluma laye eDavos esithi yena bakhathazekile njengelizwe njengohulumende weZimbabwe njengoba bebethola usekelo oluningi lapha eMelika nxa sikhangela kakhulu kudaba lwezempilakahle. Libona njani isinqumo lesi kanye lokuthi sizaphazamisa kanganani eleZimbabwe?
Mina lokhu ngubona kukabili. Okokuqala, vele kulungile ukuthi amazwe ngamanye elizwe ngalinye ngalinye libe yilo elinakekela impilo zabantu. IZimbabwe inomlando wokuthi inakekele impilo zabantu. So ukuthi kuthi kuzaphilwa ngamadonation avela kwamanye amazwe akunangqondo, ngoba ilizwe lakithi lilizwe elinothileyo kakhulu. Akukho esingelakho, mhlawumbe esingalakho singathi oil lento ezindalo, kodwa ama minerals nani wonke kukhona. Ukuthi makusezandleni zabantu ababusa kahle vele ukwamukela okuvela kwamanye amazwe isidingo sakhona siyabe singekho. So kodwa okwesibili ke i-reality ukuthi amazwe afana neZimbabwe abuswa kahle, so abantu bebephephela kuma-donations wala vela ku World Health Organization. So sesingasakwazi ukuthi njengoba sivele sibuswa ngontamo olukhuni abangakwazi ukunakekela abantu sokuzathiwa.
Abaningi bazibuza ukuthi i-100 days ezokuqala ezikamongameli Trump nxa ziphela eleMelika liza kuba lime ngaphi?
Kwezomnotho kungaba lo mehluko omkhulu kakhulu kuba kubanikazi bomnotho kuma companies nabantu abalemali yokuinvesta. Kodwa eqinisweni i-economy ithatha isikhathi yona ngokwayo ukuthi usintsho lwakhona lubonakale.
Umnumzana Washington Jamela isizana neseZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lommeli wephumula edalela ePhalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu, yena othi kufanele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuvikela ukuzithwala kwamantombazana ngoba abanye babo balakho ukubhubha bezama ukukhipha izisu.
So like I'm saying that I'm self-abortion. It's not only that to Utila Avaneva Vasi. Lama records, I can use Utila Vanya, the Tipa Makotia and Yangota, Avaneva Sili, Guma University. As a country, as British citizens, as a council, as a Congress candidate, Avandwana, even Labakai, to let educate them. All the while, Uchi, but only I'm a contraceptive. I don't have anything to get to those. People engage in sexual intercourse at the end of the day. So I want to know what you are looking at morning up. They're engaging into sex, and at the same time, they're using morning after. When they show morning after, they end up from the number one access abortion. You know, I think some people, now my sister is one ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingilida ukuthi abantu bangene bathone sebenza ama-unsubscription yikuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi ongona abantwana bezikolo or what, but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi they are now matured enough bengathola ini ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba HIV positive but sebesiba le ndaba ukuthi bafundi baningiukuzithwala abafundizwala abantwana. So let them be given ama-contraceptives. Looking at situation esibiyo futhi again ukuthi there was an the headline ukuthi we might face ama-challenges ama-condoms. What is going to happen? We have abantwana abaningi be-keep in use because even if we say we don't want, even if we say sakumthetho no, they are doing it, and they are doing it unsafe. Only they are what are doing it. Let's try to all mean that whatever offer was given about the tone, is all about tone, even counseling, never everything. And so, in that thing, that in pleasure, I have a thing that is sex. The name is very soon as the next one I have in our social media. We can tell you, show fears, get that, we can let the thing get that. So, even if it's done to such an woman, it is happening.
Njengamalunga edalela eParliamente udaba lolu liyake lilucubungule njalo uhulumende uthini ngalo.
Uhulumende uyathathela kakhulu especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning. Yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics amanye abe-sponsor ngama-organization like uPEPFAR namanye nje abe behlangene banama-mobile clinics by every month bayahlangana labomama bayahlangana labomamanyana bayahlangana even lokuxoxisana nabantwana nje abancane bebatshela bebafundisa nje ngamadenjazi bebafundisa njalo ukuthi omama bathathwe ezempilakahle ezokuzivikela indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye nenyanga bayavizithela ngama-mobile unit lawana utholakale kwezindawo ngenkangele especially yile ndawo mina ephuma old ward 19 babantu abaningi khona ukuthengiselwa khona basuka bamisa imoto yabo babaphishe ama-tent up khonaphana abantu basebiseduze kibo ngoba sebesikhangele ukuthi okonye okunye kwenza abantu baza ngamazi ukugula ukuthi basambe baye emaclinics nearest clinics abe makhaya bengani azibangonyana so nxa bebuye uvimba kiskin that area kwayenza ukuthi lani ngithi ngiphuma phansi ngizibone sengishile khonaphana bafaka ojabhiye bafaka neplant bami amaphilisi everything bayathesta nemikhuhlane eminenginengi ngakwenye indawo ethemnashi ngake ngibabone ngaphambi so thina njengama-legislators kusenza sibe lamanyukunyuku ngisho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatraya ngazo zonke indlela ukuthi asinyelele ebantwini duruvela lapho abahlala khona ngoba singakhangela isikhathi esiphila kisho sinzima khathesi
lowo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamente sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa la puma lendaba, lashona lendaba. Langa la puma lendaba, langa la puma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba njengakuviki edluleyo sikhangela okwenzakale emithethwandaba ezigabeni zelizwe ezitshiyeneyo siqale ngasewanke umiswe enkantolo umsolwa wasebhinga uClement Manyungwa Siluwe esetheswa umlando wokuzama ukubulala uyise ngemva kokumgamula ngebhemba ekhanda esithi ungumthakathi. Uyise umnumzana Michael Siluwe oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 years ulimele kakubi. Umsolwa uzabuyela enkantolo mhlaka 30 kulinyanga. Echikurubi eHarare khona kulowesilisa obeyisibotshwa ogwetshwe iminyaka elitshumi lanhlanu 15 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula esinye njalo isibotshwa esiyindoda ebusuku silele. Siye ngasechipinge lapho okulo isilisa utafazwa Simango ogwetshwe iminyaka eyisishiyagalolunye ngenxa yokuthanda utshwala legwayi. USimango ufunyanwe elecala lokugqekeza kwesinye isitolo watshontsha igwayi lotshwala bohlobo lwetshatewu amasese kanye lemali. Phezu kwalokho uphinde wagqikeza kwezinye izitolo njalo ezimbili watshontsha imali engange $13,000. Emidlands khona ke ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years uSamuel Moyo labanye bakhe ababili abafunyanwe yinkantolo yegogwe belecala lokubulala umuntu abamhlasela ngezigodo lamabhemba njalo bamgamula ngehloka. Emthethwandaba munye uHenish Mugwagwa laye ugwetshwe iminyaka efanayo ngemva kokutholakala elecala lokubulala. Silokhe siseMidlands ugwetshwe iminyaka engamachumi phose amabili uNkanayizowushe laye ocalwa ngokubulala. Siye eBeitbridge ugwetshwe iminyaka eyisishiyangalombili uGerald Gumbodete yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 ngemva kokugwaza umamangala uAvanti Mugweva ngengqamu ye-okhambi wamtshontshela omakhalekhukhwini bakhe.
The
Voice of America.
Siziphethe ngasetsholotsho kudaba oluphathelane lenkohlakalo. Kulabasolwa abathathu abadonsa inyanga ezilitshumi ngamunye ejele sikhuluma nje ngemva kokutholakala belecala lokuntshontsha imfundiso yefertilizer kanye lenhlanyelo okwakumele kuyephiwa izakhamizi zika Ward 7 phansi kohlelo lukamongameli welizwe olokuphathisa abalimi olwePresidential Input Scheme. Izikhohlakali lezi nguLydia Moyo, uAbisanjo Mpofu kanye loJustin Maparadze. Amapolisa athi aphezu komkhondo wabanye abasolwa kulolu daba.
Zimbabwe.
Lezo ngezivela ke emithethwandaba ebesilazo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singene kuhlelo abaculi bethu esiluphiwa nguNtungamile Nkomo.
Esikhathimani mani, chika tombo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi inkonyane zemvelo and jika tombo. Leli qembu lidabuka esigabeni senata echolocho kodwa licula likwele South Africa. Nango umholi walo uEmmanuel Siwela.
Mpingelele kustudio 7 igama uEmmanuel Siwela. Ngiqale ukucula ngo-2021 lokho ngenza ama-single track. Manje sekunama-single track angu-6. So this year ngizothi ngenze i-album because sengikwazi ukuthi la ebengiphazamisa khona, la ebengakhona khona, sengikwazi wonke amakhona nje omculo sengikwazi, sengifunde into eziningi kakhulu. So ngifuna ukuthi ngenze i-album engizoyinika umphakathi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengangifonela kunombolo ethi 0626284655. Ikona lapho abangangifonela khona ukuze bethole umculo wami la engikhona kuse South Africa, ukucula ngilapha South Africa. So abalandeli ma bengangifonela o bengiwhatsapp kule nombolo, yikho lapho engitholakala khona. Kuzobatshela ukuthi bayenze njani ukuze bathole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi bashiyela wona yikuthi besisapote ngamandla. Njalo uma bethola lezi ngoma umuntu athathe isikhathi sakhe amamele, azi ukuthi bengisithini, bengikhuluma ngani, ukuze naye afunde abe lolwazi lale ngoma. Uma ngathenga umculo wethu, bethenga i-original, bengathengi ama-phone call, bekwazi ukuxhumana nathi ukuze sibanikeze okuhle siqhubekele phambili ngomsebenzi. Siyabonga.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya kulendlini kutheli ethi www.voandebele.com.